vaMozisi Kumbureya avo vanorarama nekurima nekutengesa zvirimwa zvakasiyana siyana vanoti vanoshushikana nenyaya yekuti upfumi hwenyika huri kuramba huchiondomoka veruzhinji vacho vagera kutambura zvisinei nezvinotaurwa navamunangagwa pamwe nevamwe vakuru vakuru vehurumende vakumbureya vanoti vamunangagwa vakavimbisa kugadzirisa upfumi uye kukwezva vekunze kuti vasime mari asi vanoti maonero avo ndeyekuti mutungamiri wenyika nehurumende yavo havana zano rakati tsvikiti rekubudisa nyika mumatambudziko ayakatarisana nawo
kubva vachingopinda angangori mamegadeals megadeals and up to now hapana kana megadeals ratiri kuona riri kupa mabenefits kueconomy saka hatizivi kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi ende ithink varume vatori clueless kuti nyika iyi ichagadzirika sei pachi zvavewo also situation yekuti instead yekuti zvinhu zvigadziriswe pakuitwa blame game yemasanctions but masanctions anga agara aripo kubva vamunangagwa vachipinda vakatombo commenta on such vachiti masanctions haasiriwo anokangasa nyika
vakumboya vanoti nyaya yekuti zvirango zvakatemerwa mamwe makambani pamwe nevamwe vakuru vakuru vehurumende nedzimwe nyika dzekumadokero ndizvo zviri kukonzera kusagadzikana kwehupfumi kuwanda nemunwe kwavari kuita chizvarwa chezimbabwe chinogara mubritain uye chiri chipangamazano nyaya dzezveupfumi muzvare miriam mutizwa vanotsigirawo kuti zvivango hazvizi izvo zviri kukonzera matambudziko ari munyika asi huori pamwe nekusatevera bumbiro remitemo yenyika
iko zvino tiri kudzvanyirirana pachedu hatina wekupomera kana totaura zvemasanctions hongu anorwadza masanctions asi chaizvo chaizvo zvinonyanyisa kurwadza ndezvecorruption uori huri kubva kumusoro soro kusvika pasi pasi zvinokonzerwa nekusatedzerwa kwebumbiro remutemo umwe noumwe akazvipira pavatungamiriri vedu kunyanya vakakumikidzana kuti bumbiro remutemo ngaritedzerwe zvinova nehunhu nechiremerera
mutauriri webato rezapu vaipipile maposa vanoti zuva rekucherechedza rusununguko rinogona kupfuura veruzhinji vasinganyanyi kurikoshesa nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyika vanotiwo kunyange hazvo pakazoitwa sarudzo mapindiro akaita vamunangagwa pautungamiri uye makakatano akatevera mushure mesarudzo gore rapera ndizvo zviri kuita kuti zvinhu munyika zvisagadzikana munyaya dzezveupfumi
chokutanga iko kupinda kwavakaita zviti zvinotokanganisa nokuvhiringidza totanga nebumbiro remutemo renyika vakatora chikare chinechitimba vachitarisa mauto kuvhiringidza zvakare maaims and values ekurwa kwatakaita senyika yezimbabwe tichirwira kuzvitonga nokusununguka
vamaposa vanotiwo kutaura kwemutungamiri wenyika pamwe nekufamba vachienda kunyika dzakasiyana siyana vachiedza kukwezva kusimwa kwemari yekunze munyika hakuna zvinobatika zvakuru kuunza vachitsinhirwawo kuti vamunangagwa nehurumende yavo vanenge vari kupererwa nemazano
hapana kana chimwe chete chavakavambisa chavati vakwanisa kuzadzikisa ikonomi pafreefall chapo maprices ezvinhu ari kukwira everyday zvinhu zvinotarisa kuti hapana chiri kumbozivana nevanhu vari kufanira kunge vachitungamirira nyika neikonomi yedu saka hapana kana chimwe chete chatiri kuona sechinotiita kuti tipemberere kuzvitonga kuseri kwenyika inongori nhamo yega yega
mukuru weaffirmative action group mudunhu rematevereland variwo muongorori wezveupfumi akazvimirira vareginald shoko vanoti dambudziko guru nderekuti vamunangagwa vakatora utungamiri apo upfumi hwenyika hwaive hwatoondomoka kare vachitokugadzirisa izvi kunotora nguva asi vashoko vanobvumawo kuti nyaya yehuori niro rimwe dambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti zvinhu zvinake
zvatoziva ndezvokuti vamunangagwa vakatora ikonomi yakaparara zvizvingiitika zvino tinoziva tine tariso nerimbo kuti zvingave zviri kugadzira nyika asi nyaya dzecorruption nepotism ngadzitaukwe dzigadziriswe hatisi kuda kungoona vanhu vachingosungwa vachinobuda kumakoti vasina zvavanowo mutoro mukuru hazvipedzi corruption nokuti nyaya hombe munyika ino ikorapshini. Imwe nyaya yeekonomi iripo ndeyekutiko maminista variwo vakabata mapozishini einfluence ngaaregere kushandisa iwo mapozishini kuzvipfumisa iwo nemhuri dzavo asi vashandire nyika.
Mutauriri wemadzimai muMDC mudunhu reulawayo amai Barbara Tanyaniwa avo vanove zvakare munyori weboka reWomen's Committee kumusangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vanotiwo hapana chekupembera pazuva rerusununguko vachiti kufanira zvakanaka kwezvinhu munyika kunonyanya kubata vanhukadzi sezvo varivo vanoona kuti mhuri dzadyei. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi rebato ravo. Mumazuva mashoma apfuura sangano reZCTU rakakurudzira kuti vashandi munyika vawedzerwe mari dzemihoro. Pavakapinda pachigaro muna mbudzi wa2017 vamunangagwa vakati kugadzirisa upfumi hwenyika ndicho chimwe chezvinhu zvavaizokoshesa. Asi upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere, mitengo yezvinhu ichiramba ichikwira ukuwo mari ichiramba ichishaya simba rekutenga. Zimbabwe yakawana kuzvitonga musi wa18 kubvumbi 1980 vaRobert Mugabe vakagadzwa semutungamiri wehurumende vakatonga nyika kwemakore 31. Asi vakazobviswa pachigaro nemauto avo muna 2017 vamunangagwa vachibva vatora chigaro chavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.